Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana maneru anasi uri musi wechitatu zvita 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza nyika kuti vachagadzirisa upfumi hwenyika pamwe nekuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti ikwezve vekunze vane mari.
Bato reMDCT rinotungamirirwa nava Morgan Tsvangirai rinoti zvataurwa nava Munangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muZimbabwe.
Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatura mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika kanove kekutanga kubva pavatora matomu kubva kune vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika, vaMnangagwa vati hurumende iri kushushikana nekudonha kwakaita upfumi hwenyika, vachiti vachatora matanho akasimba ekugadzirisa zvese zviri kunetsa munyika. VaMnangagwa vati vachasimbaradza nyaya dzekurima pamwe nekucherwa kwezvicherwa zvakaita segoridhe, kuwanisa veruzhinji mabasa, kudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika. Vatiwo hurumende ichataura nehurumende dzekunze dzanga dzisiri kuwirirana neZimbabwe pasi kweutongi hwavaMugabe.
My government recognizes the need
Hurumende yangu ichashanda zvakasimba kuti wedzere huwandu hwezvatinotengesa kunze kwenyika, kutiwa nemari yekunze iyo yatiri kuda.
VaMnangagwa vatiwo kuti zvese zvibudirire vachasimbaradzawo nyaya yekurwisana neuori hunonzi hwakatekeshera muhurumende.
Individual cases of corruption.
Uori hunofanirwa kupedzwa. Hatisi kuita zvokutamba nenyaya, uye hapana acharegedza kusungwa kana achiita zvouori. Uye hurumende yakatotanga kare nenyaya iyi.
Nhengo yeZANU PF inomirira Makonde muparamende vaKindness Paradza vanoti vafara nemashoko aturwa navaMnangagwa.
Mutungamiriri wenyika nhasi vagona zvikuru nekuti vapasanudza nzira yekuti tichafamba sei kubvira gore rinoya tichienda mberi, kuti hurumende yavo ini ndanyatsofadzwa nekuti vati ivo Zimbabwe ichange yakutaura nedzimwe nyika dzayakambenge yakamutsana nadzo kumashure uko inonzi muchirungu reengagement, ndezvichireva kuti Zimbabwe haichada kuti ichisara yega, yakuda kuti ichibatanawo nedzimwe nyika kuita kuti ibudirire. Vakazotaura zvekuti Zimbabwe inofanira kuona kuti iye zvino nyaya dzecorruption hadzichadiwa. Saka ipapo ndowirira nawo zvikunu kuti mari zhinji dzakabuda panze nematsotsi, saka vada kuti mari dzodzo dzidzoke.
Asi mumwe wavatevedzeri vemutungamiriri weMDCT vaElias Mudzuri vati mashoko avaMnangagwa akanaka, asi havafaniri kungogumira mukutaura chete.
Maspeech atapuwa na President Mnangagwa takanyanya kunangana nemaelections, akachengeta mashoko aataura. Isu opposition tinofara nokuti toda hurumende yakanangana neupfumi hwenyika nokuzobvumira vanhu kusarudza hurumende yavanoda nguva yekusarudza. Ende ichi hurumende inenge yauya inofanira kunge ichiita zvinotaridza kuti yakanangana nezvido zvevanhu. Yatatina yanga isinei nazvo, iyi zvayataura tikaona ichizviita tinofara tese. hatina ngomboposini kuti tirimo kuti tibvise hurumende toda kuti tivemo tichibatsirana kuti nyika ifambe saka takatarisana nenyaya kuti nyika iende mberi vanhu vachigara vachifara asi nokukura kuri kuita zvinhu totarisira kuti hurumende yawana mari yekugadzira kuti zvidzike bhikozi vanhu vari kunonga zvisvo nomuromo kunzoko mashoko akanaka toda kuti aperekedzwe nezviito zvakanaka
zvichakadai vamunangagwa vakatarisirwa kuenda kusouth africa mangwana kwavari kutarisirwa kunosangana nevemabhizimusi vangade kuzosima mari yavo munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
vachitaurawo vakanangana nezvataurwa nemukuru wenyika mutauriri wemdc inotungamirirwa navamorgan tsvangirai vaobert gutu vati zvataurwa navamunangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muzimbabwe vagutu vati vange vakatarisira zvakawanda zvine musoro kubva kuna vamunangagwa asi havana kugutsikana nezvataurwa nemutungamiriri wenyika uyu
statement yaapa yanga iri pfupi pfupi zvokuti chachiri chigwishu vachisiya zvakawanda zvataatitarisira kuti vachataura nezvazvo nenyaya yekuti nyika iri parumananzombe tiri panguva yakaoma zvikuru mukaona kudonha kweikonomi kudonha kweinfrastructure yedu kana kuri kueducation ikoko kune crisis vana vechikoro kunyanya-nyanya vehigher education institutions kumayunivhesiti nekumapolitechnic nekumwe kwakadaro havana kana chavanowana panyaya yechi
saka vamunangagwa chavataura chaicho chaicho maererano nekuvakwa kwezimbabwe hapana
havangobata vahavo apo neapo iya inongonzi muchirungu rhetoriki vataura havo kuti toda rule of law asi toziva kuti hakubva vamugabe vaingotaurawo vachiti rule of law asi muzviito zvavo hanzi ivo vaiti zvavaitaura hazizo zvavaita zvavaita hazizo zvavaitaura saka apa hapana chachinja apa nokuti nyaya yekuti tichada kuchengetedza mutemo tichada kuteedzera bumbiro romutemo vakabva vachizvitaura vamunangagwa vanga vari vice president wavamunangagwa wavamugabe sorry vamunangagwa vanga vari muhurumende from 1980 vakamboita minister briefly vakamboita speaker of the national assembly saka tikangoti continuously muna totenda zvaitika toda kuona action ndosaka tanyora isu tichitoda real action kungotaura aimuroma wavharirwi nerwizi
tikatarisa zvataurwa zvimwe zvandabata nomukuru wenyika vachitaura kuti ministiri yoga yoga yakapiwa mazuva 100 kuti itaridze zvainangwa zvayo itaridze nyika kwavari kuenda nebazi ravo reurongwa hweministiri yavo munoona zvichiitika here izvi
kutaura taimbova muwo muhurumende wotema ministe tinoziva kuti 100 days mwedzi mitatu nemazuva gumi zvikaitika izvozvo ini ndingasarenda ndofunga muno muharare muno muzimbabwe mungaita snow yamunayo ukoko kudc nokunew york nokuboston nokuchicago ndingarohwa nehana vanarini narini kuti tingazofunga kuti vangaita kuchinja maitiro iye manje vachirungu vanoti ivo tinenge tava too optimistic
ndoti zvavari kutaura vamunangagwa munyaya yavataura kuti vanoda kuumba ukama nenyika dzokunze munoona ivo vachizvikwanisa here sehurumende iri kutonga iko zvino
isi tongoti tombova panguva nokuti vataura akazvinangwa zvavo hatoda kugadzirisa tichada kudzokera mucommonwealth hatisati tadzokera mucommonwealth ndisingazivi kuti zvinganetsa zvakadii kungoti zimbabwe inzi yadzokera mucommonwealth of nations saka kutaura zvosho vavanotaura asi chaitwa chaichaii chatingati concrete action yatingati iyi taibata muruoko iyi action yaitwa iyi hapana
avo vanga vari mutauriri wemdct inotungamirirwa navamorgan tsvangirai vaobert gutu vachitaura vari parunhare kuharare
mutungamiri webato rinopikisa renational constitutional assembly professor lovemore maduku vanoti vanhu vasatarisira kuona mutsauko mukuru pakati pekudyidzana kwesouth africa nezimbabwe nekuti nyika iyi yava nomutungamiri mutsva vacyril ramaphosa Vamadhuku vanoti vatungamiri veSouth Africa vanotevedza gwara rebato ravo kana vave pachigaro. Asi vamadhuku vanoti zvinofadza kuona zviri kuitika muSouth Africa uye vanorumbidza vaRamaphosa semunhu anonzwisisa kutambudzika kwevanhu.
Ndinofunga kuti zvinhu zvakafamba zvakanaka. Raphosa ndeumwe wevanhu muANC vane nhoroondo yekushandira vanhu. Kazhinji kacho ndakaitwa kurwisana nevarungu vanga vachiita zvesarira ganda eapartheid. Ramaphosa ndeumwe wevanhu vakashanda nesimba guru. Ndakamuona achinge ari muSouth Africa imomo achitungamirira nevamwe before 1994 ndiye akasarudzwa kuti amirire ANC mukuita manegotiations kutaurirana kwebumbiro remutemo nemunyika imomo.
Munofunga kuti kutungamira kwavaRamaphosa kuchachinja madzidzirano eZimbabwe neSouth Africa here?
Hapana mutsauko pakati pekuti ndivaRamaphosa here kana kuti ndivaZuma kana kuti ndivaMbeki kana paizoita maisosazana zvaministi. Kune vamwe vanhu vanotaridza vashanda nyaya dzezvematongerwo enyika vachinyepera vanhu kuti vakapinda Ramaphosa zvinosiyana nepanga paina Zuma zvinosiyana aiwa. Tiripo pakati peZimbabwe neSouth Africa ukama hwenyika mbiri hazvinyanyi kuzoafekitwa nekuti ndiani anotungamirira nyika iyi zvakangofanana nekuti muno muZimbabwe ivavo panga paina President Mugabe. Saka ukatora hazvichinji ukama hweSouth Africa neZimbabwe ndo zvichangoramba zvakadaro. Saka handisi kutini pane chinhu chinochinja sereg pachangoramba pechingoumbwa ukama. Chandinoona chakapinda kunaka chavangangokurudzira bha chaingokurudzirwawo nemamwe mapresident aipo ndekekuti muZimbabwe muno mukarapa chingasarozo ngadzingofamba nezvakanaka. Asiwo sezvamanga muchiona kuti ANC inokama nezanopf even handava vaRamaphosa hazvifani kuti ANC inotanga yauya kutsuka zanopf aiwa vacharava kutsuka maushamwari wavo.
Avo vange vari mutungamiri weNCA Professor Lovemore Maduku vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Dare remitemo remuEurope ratonga nhasi kuti kambani yeUber inofanirwa kutorwa sekambani inoita zvekutakura vanhu kana kuti yematekisi, kwete sekambani inoita zveunyanzvi neumetura. Dano iri rinoderedza mashandiro ekambani iyi muEurope.
Numa yesangano reUnited Nations munyaya dzekodzero dzevanhu, Meima, inoti hurumende iri kuirambidza kushanyira nyika iyi kuti inoona mamiriro akaita zvinhu munyika iri kumabvazuva kweAsia. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nasi aita musangano nemasangano anomiririra vatori venhau apo vabvumirana kuti vanofanira kupanana mukana wekuti mumwe nemumwe aite basa rake pasina kuvhiringana. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi remapurisa rinoona nezvekudyidzana nevanhu, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti musangano wanhasi wafamba zvakanaka chose uye wabuda nezvisungo zvichaita kuti ukama pakati pavo sezetarap nevatapi venhau huve hwakanaka. Vati chimwe chezvisungo zvemusangano wanhasi ndechekuti mapurisa nevatori venhau varemekedzane apo vanenge vachiita basa ravo.
Tataurirawo zvakare kuti isusu semapurisa tichaitawo kuti pakati pedu mapurisa ave anoziva kuti vatori venhau vane basa ravo ravanofanirwa kuita kuti vanzwisise, asi iwo vatori venhau vachizivawo futi kuti mapurisa ane basa ravo ravanofanirwa kunge vachiita.
Amai Charamba vatiwo zvimwe zvabuda ndezvekuti vatori venhau havafaniri kunyora manyepo kana mashoko anokonzeresa mhirizhonga munyika.
Tabvumiranawo zvakare kuti nyaya dzekutukirirana kungave kumapurisa kungave iko kuvatori venhau inyaya dzisingavake nyika. Saka tabvumiranawo zvakare kuti tinofanira kunge nyaya dzakadaro dzichiongororwa nemabodies akafanana neVMCZ, veMisa neveZuji, uye zvekuno kumapurisa kweduwo tine gwara redu ratinoita kana munhu achinge akanganisirwa. Vanobvumidzwa futi kunge vachikwidza zvichemo zvavo.
Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi vaudza Studio 7 kuti vafara chose nemusangano wanhasi apo mapurisa nevatori venhau vataura pachena zvichemo zvavo. VaDongozi vati kunyange vatori venhau varivo vanogara kuchema-chema nemabatirwo avanoitwa nemapurisa, musangano wanhasi waburitsawo pachena kuti mapurisa haafariwo nemamwe maitiro evatori venhau nemakambani avo.
Chimwewo chatadzwawo kumapurisa chavangu vachigunun'una nacho ndechekuti pane kutadzirwa kwavanoitirwa nevamwe vedu vatori venhau. Saka tadzeya nyaya dzakasiyana-siyana kuti kana vachinge vachinyunyuta nedzimwe nyaya dzedzadziripo vanogona kukwidza nyaya dzavo kumasangano akasiyana-siyana sana Zimbabwe Union of Journalists nana VMCZ, kuitira kutiwo kana kune vamwe vedu vari kukanganisa pabasa pave nenzira dzokuti tinoona kuti tinogadzirisana sei.
VaDongozi vati masangano anomirira vatapi venhau akazvipira kugadzirisa matambudziko anotarisana nemapurisa kuitira kuti basa ravo nenyika zvifambire mberi. Amai Charamba vazivisa musangano wanhasi kuti vakatomboisa zvichemo zvavo kune vamwe vapepeti vemapepanhau pamwe nemasangano anomirira vatapi venhau akaita seVoluntary Media Council of Zimbabwe, asi havana kuwana mhinduro. Mutevedzeri wasachigaro veVMCZ zvakare vari nhengo yevakuru vakuru vesangano reMedia Institute of South Africa Zimbabwe vaChris Chinaka vavimbisa Mai Charamba nevamwe vavo kuti vachaongorora nyaya iyi pamwe nekuigadzirisa.
Tinoona uri mukanazve wekuti tidzitarise nyaya idzi, tichitendazve kuti vanoda kushandisa maorganizations edu sana VMCZ nana Zuji nana Misa nemafreelancers association vachitaura nenyaya dzavo.
Musangano wanhasi unotevera mumusangano wakaitwa nemapurisa nemasangano aya gore rapfuura nechinangwa chekugadzirisa ukama pakati pemapurisa nevatori venhau. Amai Charamba vati mapurisa anoda vatori venhau uye vatori venhau vanodawo mapurisa kuti nyika ifambire mberi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvarwa zveZimbabwe zviri kubva munyika dzakaita seSouth Africa neBotswana zvinonzi zvakazara kumiganhu yeBergbridge nePlumtree zvichiedza kuti zvipinde munyika kuitira kuti zviwane mukana wekuve pamwe chete nehama neshamwari panguva yezororo reKisimusi. Zvinonzi kumuganhu wePlumtree dambudziko razowedzerwa mushure mekumbomira kushanda kwemichina yeZimra. Gore rino zvinonzi vanhu vakawanda vanogara kunze kwenyika vari kudzokera kumusha, vazhinji vavo kekutanga mukati memakore akawanda vasati vambodzokera munyika. Muganhu wePlumtree Border Post unonzi kutanga nhasi uchange wakavhura siku nesikati kureva kuti hausi kuzovharwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze, Nasi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaDennis Juru vanotungamirira sangano reInternational Cross Border Association kuti tinzwe mamiriro akaita kumiganhu.
Kuzara kuriko asi zvakanyanya kune avo vari kufamba nemabhazi. Ndo vari kuwanika pano nguva inenge yakusvika mabhazi kunyanya nguva dzemadeuka zuva ndo kwakunyanya kuti zvarei. Asiwo tinoona kuti vanenge vachifamba havo nemotokari dzavo diki hakusati kwanyanya kuita dambudziko rakakura sitereki rekuti vanhu vanganyanya kutyira kuti kwaitisisa hakusi kufambika.
Tinonzwa kuti vemabhazi vakakwidzawo mitengo zvakapetwa kana kaviri, zvakamira sei?
Hongu, tinoona kuti kuenda kuBulawayo panguva isiri yezororo vanhu vanosiri pamuripo wakaita semazana mana emaranzi kana vachibva muJohannesburg. Tinoona kuti pari zvino mutengo iwoyo wasvika pamazana masere 800 rand. Tichitarisawo kuenda kwaMutare tinoona kuti kubva muJohannesburg kwakuripiswa mazana angaite mapfumbamwe. Kwoitawo kuenda kuHarare tinoona kuti kunosiripiswa mari inoita iye 450 rand. Iye zvino izvi kuri kuripiswa mari inoita 1200 kune vanenge vachidedzera yakanyati wandei. Ukaita urombo rakanaka unogona kuwanawo mabhazi anogona kuita 1100 but mitengo yakwira zvokuti yapetwa katatu yatingati 300%.
Nguva ino yezororo tinombonzwa muchichema nenyaya dzeuori pamiganho pamabhodha. Nguva ino zvakamira sei?
Uori huri pachidanho chiri nani mumabhodha umu nenyaya yekuti munhu wese haasi kunyatsa kuziva kuti zvakamira sei. Vane kakutya wakati dzikirei zvekuti izvoni tinoona kuti vanhu vari kufamba zvinenge zviri nani. Iyo nyaya yekuchinja kwehurumende uye nyaya yekumboti masoja anga tipindirei yaita kuti vanhu vange vachitya vaine kakutya kuti vaite zveuori. So uori wakati dzikirei pari zvino asi hunongoitwa hazvo asi huchiitwa muchivandi.
Kune vasati vagadzirira kuenda kumusha vanotarisira kuti vachazoenda, ndezvipi zvamungavayambira?
Vanenge vachida kuenda kuZimbabwe tinovayambira kuti kana vachinge kuri kwokuti vari kufamba nemotokari diki, motokari dzavo ngavatakure mapepa akakwana. Kana moto yakatengwa nebhengi inofanirwa kunge kuine tsamba yavanopohwa nebhengi inokubvumidza kuti ubude nemotokari iyoyo uchienda kuZimbabwe. Izvo zvinhu zvinodiwa kurutivi rweZimbabwe, kungave kuBed Bridge, kungave kuPlumtree, kungave kuChirundo kana kupi nekupi zvako kupinda muZimbabwe. Koti kana motokari isiri muzita mako unoda tsamba inobva kumuridzi wemotokari yakadhindwa nemapurisa yekuti wabvumirwa kuti uende nemotokari iyoyo. Uye zvekare vanhu vasakanganwa kuti kune mutemo wekuti kana uchinge uri mugari wekuZimbabwe haubvumirwi kuti unge uchiende nemotokari yekunze kwenyika. Unofanira kunge uine permit inoratidza kuti unogara kunze kwenyika uye unofanira kupiwa mazuva uchipinda muZimbabwe ndokuti sangano rezvimura ringe richikubvumira kuyambuka nemotokari wakananga kuZimbabwe. Kochitiwo kana kuri kwokuti uri munhu ari kuenda kana kubva kuSouth Africa uine vana vadiki vana vari pasi pemakore 16, mutemo weSouth Africa unoti unofanira kunge uine affidavit rinotaridza kuti izvoni mwana iyeye wamupiwa nemubereki wake.
Avo vanga vari mutungamiriri weInternational Cross Border Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mutambi wetsiva Tinashe Madziwane atendwa nemotikari yekombi itsva semubayiro wekurova kwakaita Robert Kachidza wekuMalawi. Mutori wedu wenhau dzemutambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Madziwane anoti haasi kuziva kuti ari kurota here kana kuti kwete mushure mekutambidzwa motokari yekombi itsva semubayiro wake wekurova kwakaita Kachidza maminitsi maviri nemasekondi makumi mana nemashanu munharaunda yechitanhatu mumutambo wavo wehuremu wesupa bantamweight. Mukuru wekumahofisi eGapside Electrical and Civil Contractors vaClemens Zingoni vanoti vazadzikisa chivimbiso chavakaita chekuti vaizopa Madziwane motokari iyi kana achingarova Kachidza mumutambo wamuvhurira gonhi rekurwira mukombe weAfrica Boxing Union. Kambani iyi yaive yavimbisa kuti ichapa madziwane motokari yerudzi rwekombi iyi nemari kana chete achinge akunda kachidza. Munyori mukuru weZimbabwe Boxing Board of Control vaPatrick Mukondiwa vanoti zvaitwa namadziwane zvinobatsira kusimudzira mutambo wetsiva mune vechidiki.
Tinachimadziwana did us proud. Saka tinotenda zvikuru nezvaakaita, tinotenda Selekti Nashini and zvawakaita zvichamotivheta vakomana vakawanda vana vadiki, especially kuti tournament yakaitwa kumbare kunova ndo kwaunobva iwewo. Saka zvakamotivheta, ndakaona kuti vana vadiki hobva vakafara Selekti vachinzwa kuti wahwina kombi, wahwina 2000. Saka ndoti ramba wakadaro.
Madziwane anoti aiziva kuti achakunda mumutambo wake nakachidza, achiwedzera iye kuti chinangwa chake iye zvino ndechekutora mukombe wepasi rese weWorld Boxing Council.
Ndisiyo ndichasvika. Chaiwo chitarisira kuti chasvika ende ndichapfuurira mberi. I'm going to be a world champion.
Madziwane awedzera iye kuti mune vatambi vakawandisa muZimbabwe vane tarenda, asi chimhinga mupinyi chikuru ndechekuti vari kushaya ruyamuro kunyanya rwemari kuti vakwanise kurwa nevekune dzimwe nyika.
Tine magood boxers akawandisa, vanongoda rubatsiro netsigiro yekuti vaendere mberi. Maboxers muno handisi ndega, vakawandisa. Saka vanongoda rutsigiro rwavo kumasponsors ese akawanda, vatsigire vaendere mberi nekuvabatsira maboxers.
Sekutaura kwemurongi wemitambo yetsiva vaClyde Musonda, madziwane atarisana nebhande reAfrica Boxing Union iro arifanira kurwa naAlexios Bureima wekuBurundi. Madziwane ari kutarisira kutevera tsoka dzaProud Kilimanjaro Chinembiri, Langton Schoolboy Tnago, Stix McLeod naCharles Manyuchi, avo vakambotora bhande remuAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariat.
Muchirongwa cheLife Talk na 8 PM tiri kutarisa ukama weZimbabwe nedzimwe nyika zvikuru America.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti
001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaudza nyika kuti vachagadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokuona kuti mitemo yagadziriswa kuitira kuti ikwezve vekunze vane mari.
MDC inotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai inoti zvataurwa navaMnangagwa hazvina pundutso kana shanduko yakanyanya yazvinounza muupenyu hwevanhu muZimbabwe.
Mapurisa anoita hurukuro nevatori venhau pamusoro pezvinyunyuto zvevatori venhau vanoti havasi kubatwa zvakanaka nemapurisa. Tava tashika kumagumo echurongwa chedu chanasi. Tinoemba kuti mchange mwine suje kare mangwana mangwana ni na 7 AM inindini tanonoka wande.
Tinoda kuziva kuti muri kuteerera ere zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekutumira tsamba mbozha kustudio 7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu, pachatanga munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.